manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vatori venhau vaviri vambobvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo Zimbabwe yange ichizeya mamiriro akaita zvino munyika pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day. Mikono yakawanda inodonha zvine mutsindo musarudzo dzePrimary Elections muZANU PF. Vachikairi vemarori kuSouth Africa vaoneswa chitsvuku nezvizvarwa zvenyika iyi mumirizhonga, yasiya dzimotokari dzakawanda dzapiswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau vaviri vanoshandira bepa reNewsday, Desmond Chingarande naWisdom Mudzungairi, vambobvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo Zimbabwe yange ichizeya mamiriro akaita zvino munyika pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vatori venhau ava vari kupomerwa mhosva yekubudisa zita remwana nemakore gumi nemanomwe munyaya yavakanyora. Mwana uyu anonzi aiva pambwa neumwe muimbi anonzi Templeman. Vaviri avo avo vanga vachimirirwa negweta ravo vaJeremiah Bhamu varegedzwa vachienda kumba uye vachazoenda kudare redzimhosva pachishandiswa masamanisi. Vatori venhau ava vabvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo vatori venhau vanga vari kuziya mashandiro avo vamwe vachiti mitemo inovabata ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa. Momowo vatori venhau Tawanda Karombo anoti kufambiswa kwemashoko kwakasununguka kunobatsira kunza sarudzo dzejekerere. Vakarombo vati hurumende yava Emerson Mnangagwa inofanirwa kukoshesa kuvandudzwa kwemitemo inechekuita nenhau kuitira kuti vatori venhau vashande zvakasununguka.
Tinokurudzira vamunangagwa kuti vagadzirise mitemo inechekuita nezvekufambiswa kwenhau, kutorwa kwadzo nekupepetwa kwadzo pamwe nekubudiswa kwadzo. Zvikuru sei takatarisana nemaelections atinawo senyika mukati megore rinoiri. Izvi zvinobatsira kuitira kuti maelections aya kana tsarudzo idzi dzinge dziri fair kune vese vari kukwikwidza.
Nhengo yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaJefferson Maruziva vakurudzirawo kuti vatori venhau vasunge zvakasimba nhengo dzeparamende kuti dzivandudze mitemo iyi.
Zvinoreva kuti tinotofanirwa kushinga kunyatsoona kuti vanhu vakatimirira kuparamende vanofanirwa kuti vapushe agenda yachona yokuti mareforms aaitwe. Zvikakwanisa kuita before my elections muna July, August, whatever it is, zvinganaki chaizvo.
Vamaruziva vatiwo kunyange hazvo mitemo isati yachinja kana hurumende ichida sarudzo dzejekerere inogonawo kuchinja maitiro ayo munyaya dzekufambiswa kwemashoko.
Katika zhinji even kana zvikange mirau isati yachinjwa, kange kwanguwo nenzwisiso yekuti ngatiregedzei vanhu vatapiwe nawo vaite basa ravo semazvo zvinga zvikuru chaizvo. Nokuti kana vanhu vachinge vachipiwa pfungwa, vachipakurirwa pfungwa dzakanaka, vanokwanisa kuzoitawo tarudzo yakajekeseka because vanenge vaine chizvese zvavanoda pamwe chete.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare pamhemberero dzemisa Zimbabwe dzezuva revatori venhau, chipanga mazano muofisi yemutungamiriri wenyika vaChristopher Muchangwa vati zvakakosha kuvandudza mutemo inechekuita nezvenhau asi vakakurudzira vatori venhau kuti vanofarwa kuenda pamberi muhondo iyi.
Media reforms anofan ari kuita ende zviri nekodzero kuti aite ende nimwe majournalists endai muno mira mira nevekuparamende nekumwe kwese kuti mareforms agoita.
VaMuchangwa vati hurumende ine chido chakanyanyisa chekuti vatori venhau vashande vakasununguka. VaMuchangwa vabvumawo kuti hapagoni kuita sarudzo dzakasununguka pasina kusununguka kwevatori venhau.
Tiri kuda kuti vasununguke vatori venhau. Izvi zvava kwavari vosenza neministiri yacho, vosenza neMP avo kuti chavanoda ndechipi. Zvekuti President Mnangagwa wakatobuda kudhara kuti vanoda free, fair, transparent and credible elections. So imimi president atori pamberi atotaura zvaanoda, imimi chaacheri kutsvagadzira kuti zvizadziswe zvinofanira kuitika kuti tisvitse padonzo.
Zuva revatori venhau rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu pasi rese. Misa Zimbabwe inoti mugore ra2017 vatori venhau vanomwe vakasungwa zvisiri pamutemo uye vasere vakarohwa vari pabasa ravo, vazhinji vavo nemapurisa. Mimwe yemitemo vatori venhau yavanoda kuti ivandudzwe kana kubviswa zvachose inosanganisira Access to Information and Protection of Privacy Act, Public Order and Security Act, POSA, Broadcasting Services Act neimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nengo dzakawanda dzePolitbureau mubato reZANU-PF nemuhurumende dzakarashwa musarudzo dzekutsvaka vachamirira ZANU-PF musarudzo dzichaitwa munyika. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mikono yakarigwa musarudzo idzi inosanganisira chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Muchangwa, vaimbove gurukota rezveminda vaDouglas Mombeshora, vaKit Guza vakagwadaniswa naMai Mary Chikoka Muliswa kuHurungwe West, gurukota muhofisi yavaMunangagwa vaChristopher Mushowe, sachigaro weZANU-PF amai Opa Muchinguri, munyori wezvemutemo vapo Mangwana, gurukota reMachibelelend South vaAbednego Ncube pamwe navasimbarashe Mupenge Gwii. Vakawanda vanoti kukundwa kwenhengo idzi mucherechedzo wekuti vanhu havachatya kuvhotera munhu wavanoda. Vamwe vanoti vakavhotera munhu wavanofunga kuti anounza tariro pamwe nemabasa. Muzvari Mavis Ngwerume vanogara mumusha weruzhinji weMukobha kuGweru. Muzvari Ngwerume vanoti vanhu vakaratidza kuti vave netarisiro kuti zvinhu zvinogona kushanduka.
The change is vanhu vanhu vane hope nekuti maybe kuisoningi tane hope hazvisiri zvo zvakutaura zvokuti baiginya ndinjeti vanhu vane hope yekuti ndofunga tikambochinjawo tichidai and tikatarisa vanhu varipo iko zvinezvi takafokasa nevanhu vari kunyanya kutarisa neeji yemayouth vari kuitawo keta kuvana ichidi madhara ve82 kusvika iko zvinezvi more than 36 years tinawo tatenda taona kushanda kwavo zvese zvavanoita zvavo.
Amai Ngwerume vanoti zvakaitika hazvinei nemaonero matsva ari kutaurwa nehurumende asi kuti vanhu vasununguka kuratidza zvavanoda zvaitadza kuitwa vaRobert Mugabe vari panyanga.
Anything kuti zvinochitika vanhu vakungonzwa kuti tasununguka kuexercisa vaarai mashure kwesoko vanhu vangu vasina kusununguka kuratidza zvavanoda ipo zvino zvikatasa vanhu vafree even to say it mumakombi
Muzvari Margaret Muzumara vemuHarare vanoti zvakaitika musarudzo dzeZANU-PF zvinoratidza kuti mweya weshanduko wabata vanhu munyika.
Ndinoona kuti pane yatingati a wave of change, a wind of change yaita kunge yamhara panyika ino yedu yeZimbabwe, yapa vanhu imwe new consciousness, kumwe kupepuka kutsva kwekuti vanhu vaakuita kunge vaakuramba kuti zvekare hatichada, ngatimboonaiwo zvinyowani. Handiti pachishona chedu tinoti chitsva chiri murutsoka, saka ngatibvofambai tichionawo zvimwe, kwete kungoramba takamira patanga takamira.
Mumwe mugaro wekusakubva vapanashe moyo vanoti vanhu vakaramba nhengo dzainge dzakurisa netarisiro yekuti vatsva vachashandura zvinhu zvakatadzwa nevabviswa kwenguva yakareba.
Ah, vafanha vachadi madhara. Madhara akatanga kutonga 1980. Izvizvi tamuna 2018. Like myself, ndazvarwa 1980. Ndeingoziva mugabe ndiyeye. Izvozvi tina namwe vana muchangwa ndivavo. Saka generation yedu iyoyi yakuda fanhadika. At least tikamboonawo aisi change inoshamisa, but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muzanu PF zviri kuratidza kuti mweya mutsva wapinda muvatsigiri vebato iri, izvo zvisati zvamboitika kubva nyika yawana kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini apa Chigoriwa.
Tiri panyaya idzimwe chete idzodzo, vatsigiri vebato rezanu PF vakawanda vanoti havasi kufara nekusafamba zvakanaka kwakaita sarudzo dzemubato ravo dzekutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa munyika yose. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vatsigiri vezanu PF vakawanda vanoti havasi kufara nekufambiswa kwakaitwa basa nemurongi wemisangano mubato ravo vaengo Betrugeje pasarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzenyika dzichaitwa mumwedzi mishoma iri kutevera. Mumwe wevanhu ava vaesi Lumumba vanoti bato ravo rine basa guru rekubatanidza vanhu kuitira kuti rigokunda musarudzo. VaLumumba vanoti varugeje vakatadza kuita izvi nechimbi chimbi vanofanira kusiya basa.
Chikumbiro changu ishe baba political commissar of ZANU PF, go back and organize the people. Option number two, surrender. Surrender baba. Munoziva kuti inozivo zvidzidzo surrender. Ndoziya. Ndopfungwa dzezano PF, ndopfungwa dzemuhondo. No zvidzidzo surrender. In order to give ZANU PF a chance to live and fight another day. In order kuti musanyudze team yese. Do not be like a terrorist bomber who says, I will wear a bomb and I will make sure that I'm defended.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti kusafamba zvakanaka kwaita sarudzo muzanu PF hakusvibise zita ravarugeje chete.
Dambudziko riri kubva pakuti iko zvino musangano wave pasi pemauto kunyanya, hauchisiri musangano zvawaive kumashure uko tisati tapinda panguva yekuti mauto paakatora nyika nechisimba muna November wegore rakapera. Ndopane dambudziko ipapo. Saka dambudziko racho riri kuenda pamongo chaipo pekuti utungamiri wavamunangagwa varimo vakawanda vanenge vari vatsigiri vezanu PF, zvichida vanenge vachigunun'una nemaitikiro azvakaitwa nekuti havana kuvhoterwa, vakagadzwa nemauto pakabiswa vamugabe nechisimba. Ndopanobva dambudziko.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics vankosilati Emmanuel Moyo vaudza Studio 7 parunhare vari kukwekwe kuti kushomeka kwevanhu vakabuda kunovhota musarudzo dzemuzanu PF kunoburitsa pachena kusawirirana kuri mubato iri. Pakatariswa kubviswa kwakaitwa vaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto.
Low turnout yakaitika mumastrongholds ezanu PF paprimary elections apo inoratidza iyo kuti mune kakugunun'una, mune kakusawirirana kari kuitika pakati peutungamiriri nemastructures kana utungamiriri nemamembers avo. Nekuti kana vanhu vakurasikirwa neinterest yekuparticipata muprimary election yebato ravo, chii chichazovapa interest yekuparticipata munational election?
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust muzvare Stabile Dewa vati kushomeka kwevanhu vakabuda kunovhota musarudzo idzi, zvikuru sei munzvimbo dzagara dzichizivikanwa kuti ZANU PF ine rutsigiro rwakakura kwazvo, pamwe nekukundwa kwakaitwa vamwe vakuru vakuru mubato iri vakaita savaPatrick Chinamasa, vaChristopher Mutsvangwa, vaLazarus Dokora nevamwe, kunoratidza pachena kuti veruzhinji havasisina chivimbo neutungamiri hwebato iri.
Chikuru chinoshamisa ndechekuti vanhu vabuda ava havasiriwo vanhu vangachitarisirwa kubuda. Tichitarisa kuti kudhara vanhu vezano vaivhoterwa nevanhu vakawanda pamaprimary avo. Uyezve mukatarisa nzvimbo dzacho dzanga dzichivhotwa dzabuda nhamba shoma shoma. Ndokumaruwa kunonzi ndiko kwacho kune zano kwaine mukurumbira kwainonyanyozikanwa kwatinoti pachirungu mastrongholds avo. Kwabuda vanhu vashoma shoma and vanhu vacho vari kuhwina. Zvikurakidza kuti vanhu havasisina confidence. Ne leadership yezano yanga iripo mukatarisa vanhu vakuru vakuru vamwe vacho vanotova maministers vadyiwa.
Tinokwanisa kutaura navarugeje kutinzwe divi ravo pamafambiro akaita sarudzo dzemubato ravo sezvo vanga vachiti vakabatikana patavafonera. Hatinawo kwanisa kutaura nemutauri wezano PF vaSimon Kaya Moyo sezvo vanga vasingadairi nhare yavo. Sarudzo dzemuzano PF dzaifambiswa mumatunhu akawanda nevanhu vaimbove masoja uye vari pasi pavarugeje avo vaimbovawo musoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas chiri pasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne13630 shortwave uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na4:45 PM kusvika na5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muLibya vanoti kurwiswa kwaitwa pamuzinda wekomisheni inoona nezvesarudzo uri muguta guru reTripoli kwaurayisa vanhu vangangosvika 12. Munhu mumwe chete pavanhu varwiswa pamuzinda uyu azviputitsira bhambu mukati mevamwe vake vachipinda muchivakwa ichi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaita rwendo rwavo rwekutanga kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nhasi pakugadzwa kwegurukota ravo idzva rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo. Mapato ezvematongerwo enyika ari kuita sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichamiririra musarudzo dzegore rino kana kuti primary elections anoti vanhu vanovhota musarudzo idzi vanofanira kunge vakanyoresa kuvhota nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Sarudzo dzeprimary isarudzo dzinoitwa nebato kana pachinge paita vanhu vakawanda mubato iri vanenge vachida kurimirira muward kana constituency imwe chete musarudzo dzenyika yese idzo dzinoitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Nengo dzebato rinenge richiita sarudzo idzi ndidzo dzinovhota musarudzo idzi. Bato riri kutonga rezano PF rakaita sarudzo dzaro nengo dzaro dzichiburitsa umbowo hunoratidza kuti dzakanyorisa kuvhota neZEC. Mamwe mapato akamirira kuita sarudzo dzavo atataura nawo ati nhengo dzavo dzinoda kuvhota musarudzo idzi dzinofanira kunge dzakanyoresa neZEC. Mutauri webato reNDC inotungamirirwa navaWalsh Mencube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti unogona kunge uri nhengo yebato asi usina hanya nesarudzo dzenyika.
haugoni kuipinda musarudzo dzausingadi dzausingavhoti. Iwe wacho unofarira kuratidza kuti unoda nokubudisa registrations ndochinhu chokutanga. Tisati taenda kune zvimwe zvatogona kuti wakamboita sei, wakabhadhara here mari dzako dzemasubscriptions sememba, wakazoita sei. Tisati tasvika kweseko kana unzwira vatsitsi kweseko, tofarira kutanga kuona registration slip.
Mutauri wesangano reTransform Zimbabwe vaJustin Makota vaudza Studio 7 kuti kunze kwekuvenhengo yebato kunyoresa nezek kunoratidza kuti munhu ane chido chekuda kuvhota musarudzo dzenyika. Mutauri wematuracial Christian Democrats vaSebastian Mubvumbi vati pavakasarudza vanhu vachamirira bato ravo musarudzo vainge vasina basa nekuti munhu akanyoresa kuzek here kana kuti kwete. VaMubvumbi vati kunyoresa kuchiriku ndera mberi uye vakaona sekuti vanhu vachanyoresa sezvo vachikwanisa kunge vakakanganiswa nezvinhu zvakawanda. Vanongorora zvimatongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti zvakakosha kuti mapato aone kuti nengo dzavo dzakanyoresa kuzek nekuti ndizvo zvinoratidza kuti vanhu vane chido chekuvhota musarudzo dzenyika.
Yekuti vanhu vakachida kuvhota chete ndo vachavhota maprimary ingangokurudzira zvayo zvakare vanhu avo vanonzwa usimbe wekurejista kuvhota vachiti handino rejista kuvhota asi ndoda kurejista kuvhotera maprimary kuti vange vachiitawo serious.
Kunyange hazvo sarudzo dzeprimary dzakamutsa mutauro muzanu PF imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vekezela Gumbo vanoti iyi ndiyo chete nzira yekutsvaga vangamirira bato pachena.
Because vanhu chaivo chaivo ndivo vanofanira kusarudza vanhu vanovamirira mapolitical positions aripo. So without primary elections hatigoni kuita imwe nzira iri fair yekutsvaga vanhu munhu anomira as a consensus among the various groups akasiyana siyana muparty.
Asi vanoti sarudzo idzi dzinofanira kuitwa zvisina chikiribidi kuti pasaita mhirizhonga padzinenge dzichiitwa. Mapato akawanda munyika achaita sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichaamiririra musarudzo sezvo aine nhengo dzakawanda dziri kuda zvigaro zveparamende nemakanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kushanda sevatyairi vemarori makuru kana kuti magonyeti muSouth Africa zvinonzi zviri kurwiswa nezvizvarwa zvenyika iyi zvichipomerwa mhosva yekutora mabasa. Chiitiko chihombe chekurwiswa kwevekunze ava vanosanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe kunonzi kwakaitika muguta reMoi River riri pedyo neDurban. Uko marori anodarika makumi matatu ari kunzi akapiswa uye vatyairi vavo vachishungurudzwa uye midziyo yaive mumotokari dzavo ichibiwa. Sangano rinomiririra zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa reDiaspora Care Forum rinoti rinoona sekunge hurumende yeSouth Africa isiri kuita zvakawanda mukuchengetedza vekune dzimwe nyika kuburikidza nekuvapa magwaro anoita kuti vagare pamwe nekushanda munyika iyi zviri pamutemo. Mukuru wesangano iri vaSox Chikowero vanoti izvi zvakaitika zvinopa mukana vekune dzimwe nyika ava kuti vakwanise kupindawo mumasangano evashandi munyika iyi nezvimwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaChikowero.
Isu sekuona kwedu tinoona fanika hurumende yeSouth Africa haisi kudzidzisa zvizvarwa zvayo zvakakwana pamusoro pevanhu vekunze vanoshanda muno muSouth Africa. Zvino muno muSouth Africa tinoona kuti iro bazi rinoona nezvekupa vekunze mapepa akaringana ayo anoita kuti vashandi vekunze vakwanise kunge vachishanda muno muSouth Africa zvakasununguka zvisina kushungurudzwa, tinoona zvisingaite zvakanaka. South Africa inoita seinonamaira kana tasvika pakupa vanhu vari muno muSouth Africa kunyanya vakauya kuzoshanda kunze kwekuti kana kunyika kwaunenge uchibva kuine hondo. Saka isusu ndo zvatozoona panika xenophobic sentiments not attack but sentiment dzinogona kunge dziri kutobva kuhurumende yachoni ivowo vana vemuSouth Africa voti agara nemuhurumende vachiita zvakadai vachitaura zvakadai kwaisisu serega sei kuita izvozvo.
Asika vachikoira tinonzwa kuti vari kurwisa vachikaira ava havasi vachikairi sezvo taisimboona zvaiitika kuti vachikairi vematekisi kana vemichovha vairwisa vamwe vachikairi vemichovha apa tiri kunzwa kuti vanhuwo zvavo ndo vari kurwisa vachikairi ava zvinorevei izvi
chero mukatarisa kwese kunoitika mhirizhonga dzeservice delivery mungava muzimbabwe kwatinobva ingava nyika ipi panoitika service delivery hatishaiki inonzi criminal element asi criminal element inowana lupuho yatinoti lupuho yachoni ndeyekuti vanenge vachionawo nyuzi mazuva ose vachizivawo kuti ava havana mapepa akakwana havanawo kwavanoenda kunoripota kwakavadzivirira unoti apa wadzinganiswa pakudhraivha rori woda kuti unoripota kumapurisa mapurisa kuti akweriwo mapepa ako hauna iya inonzi work permit
saka imiwo sesangano zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe nehurumende yesouth africa kanawo nehurumende yezimbabwe kuchengetedza zvizvarwa zvayo zviri munyika imomo
isusu tiri kuti hurumende mbiri idzi ngadzitaurirane kuti izvo zvizvarwa zvayo zviri mudomo ngazvivere magwaro akakwana vawanikwe vachichengetedzwawo nemutemo wemunomu hurumende yemunomu yopawo vanhu vekuzimbabwe vari kushanda munomu magwaro atingati maworkers permit ayaya kana kuti vane macritical skills vopuwa macritical skills vachichengetedzwawo nemutemo vachibvumidzwawo kupinda kuna anonzi maworkers union vakaita sana kosati nanani kuitira kuti pese panenge pachitaugwa nyaya yemalabor laws vasawanikwe kuti vekunze ndio vari kudzvanyirirwa kana kuti manipulation nekuti imwe nyaya inobuda ndeyekuti ava vari kuti ava vekunze nekuti havasi mamembers emaunion vanomanipulatewa nemaemployers
avo vanga vari mukuru wesangano rediaspora care forum vasox chikowero vari parunhare musouth africa najonga kandemiri westudio 7 vana muzvina bhizimisi vekuchina vapfumbamwe vari munyika vachiongorora mikana yemabhizimisi muzimbabwe rwendo rwavo kuzimbabwe runotevera rwendo rwekuchina rwakaitwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mwedzi wakapera uko kwavakanyorera nazvibvumirano nemabhizimisi akawanda kuti vazotangawo mabhizimisi muzimbabwe mukuzeya nezvenyaya iyi tanonoka wande westudio 7 abata nyanzvi yezvemari vachishanda nesangano repesicon global fund managers vapersistence gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo
kudyidzana sezimbabwe nechina panguva ino kungagona kutaurwa paviri tingangoti kunyaya dzezveupfumi hwenyika inyaya dzatingati trade between the two countries kwozouya futi nyaya dzatingati nyaya dzekuuya kweyatingati capital munyika yezimbabwe kana kuti kubudawo kwecapital ichienda kuchina asi zvakanyanya kubva capital kuchina ichienda kunyika yezimbabwe saka ndo kudyidzana kuviri panyaya dzezveupfumi nyaya dzekutengeserana nenyaya dzekupanana mari kana nenyaya dzekuitirana mainvestment mabasa emainvestment pakati penyika mbiri
zimbabwe pane zvainowana muzvirongwa izvi
hatisangoti pane chirongwa chikuru chiripo paafrica yese asi chakakosha kosha haisi nyaya yekuti china chete mari inopinda kubva kuchina asi ndinotaurira pakuinvestment dzemuzimbabwe ndakabata pamusoro chaizvo kuti chii chinozoita kuti mari ipinde munyika zvinoda kuti tinge tine mabankable projects anodikwawo nemachina iwawo zvinoda kuti tinge tine environment yakanaka inoita kuti maprojects avo kusapavanoisa mari vagone kuona zvine pundutso
zimbabwe inokwanisa here kuona kuti zvimwe zvinhu zviri kuuya munyika zvakanaka kana kuti kwete sezvinoita dzimwe nyika
ndingangoti panguva ine zimbabwe nguva ino inyika iri patingati desperation panguva dzino vamwe vatingazonyadzoka taakuti pamwe desperation yedu ikazonyanya kuwanda ingagona kundotivhara maziso tisadza kuziva kuti zvinhu zvatiri kupinda mazviri zvingava zvakatinakira here senyika nekuti tiri pakushayiwa tiri padesperation yakanyanya chaizvo chaizvo asi ndiri kuti rive urworwo ngarurambe rurimu pfungwa dzedu kuti pane zvese zvisine nedesperation zvatiri kupinda tiri kugona kunegotiate zvakanaka here.
Vanga vari vapersistent Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Toba tambo tarisa zvakabuda mumitambo yenhabvu yatambwa. Chapungu 1 Dynamos 2, Yada FC 1 Shabani 0, Harare City 1 Triangle 0, Bulawayo Chiefs 0 Herendals 0, Bulawayo City 3 Nichrod 0. Nguva yedu yabayapera, tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngapha kwahulumente omutsha akulamehluko kangako, ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane ziyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli owayevula khona i-exhibition, kwabesalisa ukuthi sihambe lapho esijale kumakhona njengabantu abathapha indaba.
Intatheli zindaba seZimbabwe zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile elizweni. Ngaphambilini kokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wazo ele World Press Freedom Day kusasa.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma political parties achene sivumelane njengabomama ukuthi siza kuyaregister ukuvota. Sasizivumelane ukuthi simele sibe lamanumbers amangaki abomama.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene namhlanje ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence, bekhuthazana ukuthi bavotelane ngokwabo. Inhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esezihlala eBhilithane eDumi International Aid ibilomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IZimbabwe ikhangele ukunanza ilanga lokuqakathekisa ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Lanxa zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile, ngoba imigoqo echiwe ngumbuso wayizolo ilokhu ikhona embusweni omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kusasa umhlaba jikelele unanza ilanga le World Press Freedom Day, kodwa eZimbabwe intatheli izindaba lokho ezikhonona ukuhlukuluzwa, ukubotshwa, ukuvinjwa ukungena kweminye imihlangano, ukusebenza ngaphansi kwemithetho eloncindezelo, kanye lokuvinjwa kwamankampani afuna ukuqala ibhizimusi lokwethulwa kwezindaba eZimbabwe. Unkosikazi Fortune Moyo, intatheli izindaba esebenzela kobulawayo, uthe ukuhlukuluzwa lokho kukhona ngaphansi kombuso kaMnangagwa ngoba bahlangane lakho ngelanga evula umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana weZITF.
Ngapha kwahulumente omutsha akulamehluko kangako, ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane ziyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli owayevula khona i-exhibition, kwabesalisa ukuthi sihambe lapho esijale kumakhona njengabantu abathapha indaba, sasivinjezelwa.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition iyamsola uhulumende kaMnangagwa ethi kahlukananga lombuso kaMgabe, ngoba kuviki edlule kulantathela izindaba ezibotshiweyo. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Thulani Mswelanto, uyagcizelela kulokho.
Belisakangela la ma-development ayenzakala ngoNovemba. I-amizenzi ikhulu yabona umnangabo esiba ngupresident sibona ukuthi kwake kwaba le-shutdown e-media space but then they're looking at internet because we have still access to internet for mountainous citizens the news abantu ekuthi ukethe ama alternative voice but then because he and ACP warning kuma media houses but then ama privately owned media.
Lonyaka indikimba yokunanza iWorld Press Freedom Day ithi keeping power in check media justice and the rule of law. Iningi lentatheli izindaba lisebenza nzima abanye sebaxotshwa lemisebenzi njalo lohulumende lokho esengeza imigoqo emithethweni yokusebenza kwazo. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo umcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa uAmbassador Christopher Mtswanga uthi lanxa ekholwa ukuthi kumele intatheli izindaba zisebenze sikhululekile zingahlukunyezwa lazo kumele zilwele inguquko kwezemthetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umtswanga uveze njalo ukuba umongameli Mnangagwa uhlezi esitsho ukuba ufuna luqhutshwe ngendlela ukhetho lwalonyaka lube ngolwamukelwa nguye wonke umuntu njalo ezimisele ukubona uhlangothi lwabathapha izindaba lusebenza lukhululekile. Utsho la mazwi esethula umbiko wakhe phezu kwezokuguqulwa kwemithetho elawula ezokuthapha izindaba elizweni. Ube ngumhlonitshwa emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe eWollington.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngokukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene lamuhla ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane kukhetho oluzayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abesifazana laba bebevela emabandleni agoqela ele-PDP, ele-NPP, amacele awe-MDCT akhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa lamanye. Inkokheli yesifazana yamabandla lawa egoqela unkosazana Khuphe, unkosikazi Priscilla Misiairambu Mushonga, unkosikazi Joyce Mujuru kanye lonkosikazi Lucia Mativenga bebekhona kulomhlangano bekhuluma ngempi ababhekane lazo emabandleni ezombusazwe njengabomama. Unkosikazi Misiairambu Mushonga uthele umhlangano bawenza ngenjongo yokukhuthazana njengabomama ukuthi babhalisele ukuvota njalo kwakukhangelelwe ukubhalisa omama abangaba yizigidi ezimbili kodwa khathesi bayajabula ngoba inani lelo selifike phose izigidi ezintathu.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma-political parties achene anjo sivumelane njengabomama ukuthi sizakuya register. Sasizivumelana ukuthi simele sibe lamanamba amangaki abomama. Sathi khona simele sifike 2 million. Kodwa sithe sikhangela kathi sabona sesifike ze 2.8 billion. Kutshengisa ukuthi khona sibe labomama abaningi ukwedlula lokho esasikucabanga.
UMakhuphe laye uthi uyajabula ngaleli nani ethi kumele omama bakhuthalele ukuyavotela abanye omama ukuze kube le nguquko elizweni.
We are not going to be able to do this.
Peters Lucia Mathibenga uthe omama njengoba sebebhalisele ukuvota ngobunengi sokumele balwise ukuthi bavote ngobunengi. Obemele ibandla le-MDCT ekhokhelwa nguChamisa unkosikazi Phyllis Ndlovu wehlulekile ukukhuluma ngenxa yokuvinjwa ngabantu abaqale ukuhlabelela bethi into yenzayo siyayizonda, kodwa uxoxe le-Studio 7 eceleni ethi ulokudana kakhulu ngesehlakalo lesi ngoba ethi kusobala kuye ukuthi bekuhlelwe ukuthi engakhulumi.
Lapha bengifuna ukuthi ngizokhuluma on behalf of women party yami ku-MDC emelwe ngubabuthandi uChamisa. Yikho bengulandile. Angizange bekwazi ukuthi kulento eziningi ezi-organized like that. Lokhu kuyakhanya ukuthi into ezi-organized ngoba bahle babambona ukuthi ngikhona ku-platform ekababuChamisa. That's why they did that. Basukuma bahlabela ukuthi into eyenzayo siyayizonda. Mina I think no ngoba ngathi ngibuye ngiphethe iphepha ele message yabomama.
Obemele inhlanganiso ye-This Constitution unkosikazi Abigail Mupambi usele omama abavimbe owe-MDCT ethi kutshengisa ukuthi kuseselomsebenzi ukuze umkhuba wokuzwana ube khona kuZulu.
Lathi siyakhuthaza omama into yonale yenzakaleyo ethi yenzakala kobulawayo siyayibongela, siyayikhuthaza ngoba iyayenza ukuthi abantu babambane ikakhulu njengabomama. Singakhangela ukuthi kathesi sigijimisa i-50-50 yonaleyo iyenzakala kuphela uma sine-tolerance. Kodwa ke sisuke saba lokudana khona kuyona ukuthi umama omela i-MDCT ekhokhelwa ngobaba uChamisa kuyehlulile ukuthi akhulume.
Osakhulayo obemele i-Young Women's Alliance unkosazana Sikhanyele Moyo uthe njengabomama abasakhulayo balesifiso sokulandela lapho okunyathele khona abesifazana abezinkokheli okwamanje ethi yikho okubapha idlabuzane lokulela amalungelo abo ukuthi benelise ukungena kwezombusazwe kungelabandlululo.
Sesibonile ukuhlukuluzwa kakhulu kwabomama bakhona and inkinga ekhona esesiyibonile ukuthi yi-patriarchy. So we are behind omama abaku-politics. Sisithi thina asisupporti ama-political parties abasuka kiwo, kodwa sisupporta ukuthi bangabesifazana njalo basivulela indlela thina ezokuthi ma sesithi siwa taking those leadership positions senelise ngoba basebekhiphile imigomo ekhona for thina omama osisi abancane labomama abancane abafuna ukuhamba indlela abahambe ngazo bona.
Umhlangano lo owenzelwe eStratford Hall kobulawayo ungenwe ngabesifazane abangaba phose inkulungwane elengxenye bengabamabandla ezombusazwe achiyeneyo emizameni yokukhuthazana ukuqinisana lokusekelana kulabo abalesifiso sokuncintisa kwezombusazwe ezikhundleni zobukhokheli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Asizwe ni intatheli izindaba yithuma Peter Ntambe esethulela udaba ngombukiso omkhulu waba kumsebenzi we-art oyiHarare Festival of the Arts osaqhutshwa eHarare.
Lo mbukiso osungule izolo ungene kusimo saphezulu lamhlanje uzulwe jabuliswa ngokuthiyeneyo ugoqela umculo lemigido ethiyeneyo. Abalungiswa okuthiyeneyo bathola ithuba lokubukisa kulumbukiso lonyaka. Abanye bakhethe ukutshengisa ngaphandle nje kwalindawo. Umnumzana Abuti Sakala uthi uvela eGweru.
Sets for decoration, sandals, necklaces, bangles, these which are traditional.
Nilungisa izitulo lamathebo akhona kunye lamacici esintu. Angilisanga ukuthengisela kuHaifa ngenxa yokusilela kwemali. Ngakhetha ukuthengisela phandle. Nivela eGweru ningazi kuzathengwa yini kumbe hatshi.
osakula yote ndai chungua nguwa osare Harare, uti isede sikate patege msebenzinu we ati, esana akona pa e Harare. Eti kuoto, genelizi unge na pagati ebugisa, eketa ugute ngisa nje epande.
Showing necklace, African necklace and sandals and vinyl bags. These ones are records.
Mina nilumisa izi kwama isebenzisa ama record njengalesi sile record lika mapumo lika mutukuti ngibambanisa ngentambo nilumisa njalo lama sandals imali angilayo yokubukisa phakathi lapha kuhayifa.
Singakaqedi nje ingxoxo yethu amapolisa e-council ahle afike esethusela abathengisayo labo okutshengisa ubunzima ababhekana labo. I-Haifa ile midlalo eyenzayo ngaphandle kwenkundla enkulu yayo okufana la ku-First Street kungelambatalo. Unkosikazi Busisiwe Mzeche wogatsha lwezempilakahle uthi lonyaka baphathisa uZulu kusifo sophepha kungelambatalo.
Sikwenzayo namhlanje ukuthi siyascreena kumbe sutsho ukuthi siyahlola umkhuhlane we-TB. Singathi sikuhlolile sikuthole ukuthi ulegciwane le-TB sihle sikuqalise ku-treatment khonapho khonapho. Yikho esikwenzayo namhlanje. Njalo sipha i-information kumbe sithi ulwazi mayelana le-TB kulabo abangelalwazi olweneleyo ukwenzela ukuthi labo bephatheke ehlelweni bezethi bengene be-teste.
Othe kuqakathekile ukuba imuli zibuye ukuzohlolwa ngoba kungelambatalo kusukela namhlanje. Kusiyafika kumpela nsonto.
Siyanxusa uZulu wonke ukuthi beyanini ngobuneni lingathi abantwana. Ngenxathi sesikubonile kathesa sokunanzelela ukuthi abantwana abajelanga kulethwa kuhlelo ze-TB. Sina abadala sabe sicabanga ukuthi umntwana angeke ebe le-TB, but sesikubonile ukuthi i-TB ikhona ebantwaneni. So asibuye endawo singabathiyi abantwana nxa sibuya kuprogramu yaleyo. Kathesi nje izikolo zivaliwe, asibuye endawo kathesi sithe singaphi sikuse-Haifa ku-First Street.
Abesigodlo someli wemelike eZimbabwe baphatheke embukisweni walonyaka beqinisa umkhankaso wokusabalalisa ulwazi ngokuvikela kokuthelelwana kwegciwane lengculaza ele-HIV kunje lokuqakatheka kokusoka besebenzisa imidlalo yokulungisa lo mculo. I-Haifa umdlalo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka ugoqela abakumsebenzi we-arte ezemidlalo yokulungisa yamadrama ezomculo ezomgido lokubukisa ke okulungiswayo okubazwayo ngamatshe amalembu alungiswa ngezandla izithombe lokunye. Lo mdlalo wenziwa okwamalanga ayisithupha. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Live Talk lamuhla uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole diaspora forum. Sixoxa ngokutshiswa kwezimoto kwele South Africa ngolwesibili ebezitshayelwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBilitane encudisa kwezempilakahle ebizwa ngokuthi iDumi International Aid ibambisane labodokotela beZimbabwe abasebenzela eNgilandi ukuba lomcimbi wokubuthanisa imali yokuncudisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo kobulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuEzra Chisasanda weStudio 7 eseConventry.
Umcimbi lo wenzelwe kwenye ihotela edolobheni laseCoventry eBrithani, njalo abantu babuye ngobuningi ukuzoxhasana labenhlanganiso yeDumi International Aid. Umnumzana Dumi Moyo ngumqondisi wayo.
Sivele thuba elihle kakhulu ukuhlangana lamadokotela labomongikazi beZimbabwe ngeSaturday networking. Sizama ukufundraisela i-B6 empilo bekuyisikhathi esihle. Sibongile amaZimbabweans ukuthi bahlangene kwaba mnandi kakhulu.
Kusenjalo amadokotela labomongikazi baseZimbabwe abahlala eBrithani bakhulume babonisana kulo mcimbi ukuthi bangasiza njani ukuvuselela ezempilakahle kuzibhedlela zeZimbabwe. Omnumzana Moyo uchaza ngomsebenzi asebekhangelane lawo.
Kakhulu esiplana ukukwenza lesi sikuvumelane lamadokotela ukuthi siza ngizakuya ngiyebonana la lo hulumende labezomthetho sibone ukuthi phezulu kokulungiswa kwalama ward kule particularly kuyona le esizama kuyilungisa kuyini okunye singakwenza ngoba singazi sirenovate kube kuhle kungela imithi kungela abancedisi bokwelapha akusoze kuncede
omunye obekhona kulomcimbi unkosazana Sithule Juma
hayi sihambile lapha tisinqose khona kube kuhle kakhulu kube very successful sibonga odokotela sibonga labantu ababuyile ukuzosupporta kube umsebenzi omuhle kakhulu yinto enhle ukuthi sihlale sibambene njengesigaba seMathebeleland sihambelana entweni ezinhle ezinjengalezi
umgcini sihlalo weMathebeleland Development Initiative umnomzana Freeman Ncube laye ubemenyiwe
Ngincusiwe emcimbini kaDumi njengomkhokheli wabomama begqoka izindlovukazi. Ngifike lapho ngakhuluma labanye abantu sincedisa ukuqoqanisa imali yama-projects akhe uDumi. Yikho esikwenzayo njengabantu beMathebeleland ukuthi sibambane, sisizane, sizame ukuncedisana kunqubela phambili yezigaba zakithi. I-fundraising yakhe ihambe kuhle kakhulu, ngiyabonga, kaZulu.
Izibhedlela zeZimbabwe eziningi sezigugile. Ezinye azilamthina yokwelapha njalo lamadokotela amalutshwana. Kukanti le mithi ayitholakali. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezifana neDumi International Aid yizo ezingaqeda lolu duko ngokusebenzela ekhaya ngoba uhulumende enganakile. Imele iStudio 7 eCoventry igawuna mungeza Jesus Banda.
Ingcitshi ezicobongela ezombusazwe zithi ukhetho lokudinga abazamela amabandla ezombusazwe kukhetho lwelizwe olama primary elections luqhakathekile kakhulu njengoba uZulu enikezwa ithuba lokukhetha ozabamela kukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende kanye lamakhansili uGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Ingcwethi zezombusazwe lezi zithi noma ukhetho lwama-primary olwezanu PF luqhutshwe ngensonto nangomvulo lugcine lusiba lodlakela lolukhetho luqakathekile. Umnumzana Pride Mkhono uthi ukhetho lwama-primary luqakathekile kakhulu kuZulu nakumabandla ezombusazwe kodwa lusuka luphanganiswe ludlakela oluvame ukuba khona.
Elections aqakathekile kakhulu. Ngakhangele amabandla ezombangazwe ngoba kulapho kutholakala khona ithuba ngama members amabandla wonke lawo ukuthi kethi laba abafuna ukuthi bekhokhele ezidabeni lapho bavela khona kodwa ngakhangela ukuthi ama primary elections lawa asuka phazamishwe zindaba zodlakela longazwani njengesibone ku ZANU PF njalo le ndaba zokutshontshelana ama votes lokuthenga abantu lokhu kuyabe kungalunganga kakhulu kodwa primary elections ezimele kodwa nje ikwenza okuqakathekile kakhulu kudemocracy yamabandla ezombangazwe
omela inhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube usola labo abacila uZulu ngokumyenga ngemali okugcina kuphambanisa ukhetho lolu
ngakezinye indlela kungaba kuliqiniso ukuthi bafuna ukuthi bebonakale njengeqembu elidemocratic kodwa sikubona ukuthi khona nxa besenza njalo sesithole ukuthi kulamanye ama-candidacy avele abuya alocuku kulamathothi namasela ngalanzelela ukuthi khona abale mali yibo bona abawinayo othivayo abazakala ukuthi ngomathothi amakhulu labo abefuna ukuthi engene kodwa asakwanisanga ukungena ngokuthi khona iCV yakhe ikhushile kodwa bakhona abanye abanjalo abasuka babaleka ezweni betshontshile umponda uwinile umponda angazi ukuthi idemokhrasi enjalo evunyelwa lamasetha
umnumzana Christopher Mtswangwa umcebisi omkhulu kamongameli welizwe uyavuma ukuthi ukhetho lwama-primary olwezanu PF belugcwele ubuqili njalo uzabhala incwadi ephikisa impumela yalo impumela yokhetho lolu ayikaphumi yonke kodwa umthwanga ubika udliwe enothoni lapho abakhangelele ukuncintisana nomnumzana Themba Mlisa omela inothoni njalo ozama kukhetho lalo nyaka enye ingcithi yezombusazwe umnumzana Gunelia Sifute uthe ukufuthelana lokudunzelana phakathi kwezanu PF okube khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacost lele G40 kuphinde kwathutsha kulolu khetho lwama-primary okwenze amanye amalunga aleli bandla ehluleke ukuvota.
Xa uyimemba yeZANU-P F kumele uvote kuma-primary elections aweZANU-P F. Nxa uyimemba e-MDC kumele uvote kuma-primary elections awe-MDC. Kuma-primary elections adluleyo mona njengani iZANU-P F yayehluleka ukuyenza lama-primary elections. Kwakulo msindo ezigabeni eziningi. Mona njengani ukuthi ama-candidate selection njengoba iparty omnyaka edluleyo kwakule factionalism ingani yadestroy iparty and the selection of ama-candidates okwakhathesi mona njengani abantu babekhangela ukuthi wena ufaction yakabani kumbe wawusupport ifaction yakabani.
Kwezinye izigaba abeZANU-P F babikwa bengasebenzisanga amabhuku abo awamaseli abo njalo bekuvota umuntu olephepha elitshengisa ukuthi wabhalisa kukhetho lwelizwe okuyikwephula isisekelo sebandla leli ilunga livota ngekhadi lokuba lilunga hatshi ukubhalisa ukuvota kukhetho elizweni. Impumela yokhetho lolu ibikwa iveze ukuba bekulodlakela ukwethusekana ubuqili lobusela. Umthwanga yena uthi ukhetho lolu ludube ngokubekwa ezandleni zamalunga e-G4 ajonge ukuphazamisa ibandla leZANU-P F ngenxa yokwenzakala ngomnyaka ophelileyo lapho kukhitshwa oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni ngenxa yomkakhe obedlalana kakhulu lecele le-G4. EMashonaland laseManicaland kubikwa kulabasakhulayo abathethe amaphepha okhetho bawatshisa ngemva kokuswelakala kwelunga ekade befuna libamele. Ngimele isithuthi 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Lize lanqoba ngemva kwesikhathi eside iqembu lenguqu elebulayo sithi lona elitshaye eleNitrate nge-3 kanyala namhlanje emini. Intathu yezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lebulayo sithi lithe ngokuxotshwa umqeqethi uDarlington Dodo lenelisa ukunqoba eleNitrate nge-3 kanya limpumela ize ngemva kwemidlalo eyisithupha. Leli qembu lidliwa njalo umqeqethi obambe isikhundla ngesikhathi usadinga umqeqethi omutsha ubeka ithemba Ndlovu uthi abafana bakhe bangene kumdlalo wanamhla belokuzimisela.
Bafana basebatshengisela sazilolonga ukuba bazimisele ukudlala kuhle njalo linguquko ebekhona kundlela akade bekhangele ngayo lo mdlalo yiyo eyenze umehluko ngoba phambilini bebezelwa ukuzithandabuza njalo. Ngiyabonga ngomsebenzi abawenzileyo.
Abafana bebulawayo sithi bahlohlele nguJustin Kaunda, umgcini sibanda kanye loIshmael Lawe njalo esebele imiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo eyithewa munye. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leChapungu linqotshwe ngeleDynamos nge-2-1 njalo abahlohlele iDimbare ngabathi ukuda kwashe kumwala kanye Quality Kangatse kuthi iqembu leChapungu lihlohlelwa nguPhilip Marufu. Iqembu leYada linqobe leShapane Mine nge-1 kanya njalo lihlohleleyo nguLeroy Murape. Iqembu leHarare City linqobe leTriangle nge-1 kanya kuthi olihlohleleyo nguMoses Muchenje kuthi umdlalo ubuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs leHerentals uphele zingutshingi lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele isitudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Isa yomculo kaZahara esithi loliwe singakehlukani ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba zeZimbabwe zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile elizweni. Abesifazana bamabandla ehlukeneyo bebehlangene namhlanje ngaphansi kwamanyana obizwa ngokuthi yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bevotelane. silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.